Inini ndinoona sekuti UK iri kuvatenga tiri kuresponda kuhurumende yavamunangwa. Saka vari kuona kuti vangakwanisa sei kuti vopinda sei muZimbabwe, vangagadzirisa sei hukama pakati peZimbabwe neUK. Zvavari kubatsira nezviri kuitika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika ndizvo here, zviri kuenderana here?
Tanzwa vachitaura kuti vakasangana nevemisangano yakasiyana siyana vanoita zvekodzero dzevanhu nekumiririra vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana. Vakavimbisawo kuti vachaisa mari. Munoona sekuti mari iyi ine udzamu hungaite basa rakakura sei muZimbabwe?
Mari yavataura tichiona sekuti imari yeroda kuti vaone kuti maelection afambe zvakanaka muZimbabwe, pasave nekubirirwa nekuda nekuda kwehistori yedu yakare. Saka ndiri kuona mari iyi yakananga kupiwa macivic society anoona nezvekufamba kwemaelections, anoona nezvemarights evanhu munyika yeZimbabwe, kuti pave neyatingati transparency.
Saka neimwe nzira tingati here iziso ravari kukanda muZimbabwe kuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here, uye shanduko iri kutaurwa yakuchinjika zvechokwadi here?
Ipapo munenge mabaya chaipo iziso, nekuti tikatarisa ka iyo UK former colonizer yeZimbabwe, saka vane maexisted interest munyika yavo, ndosaka vari kuramba vachida kuita ziso, vave nenzeve nemaziso paground anenge achiona nekutaura nekuvazivisa zviri kuitika munyika.
Iwo macivic societies aya vari kutaura nezvavo ndivanani ava avatinganongedzera kuti seava 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 ruzhinji rwenyika rungada kunzwisisawo ipapo?
Vaya vano macivic society anotarisa kuti maelections ari kufambwa sei, kudai vakaita sana Zisi, vamwe vakaita sana Crisis in Zimbabwe, mahuman rights organization, sanana Transparency International.